manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wemugovera, chikunguru 29, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Mugwara mangwana kupatikita kodiswa rande ni kupatikumele mwati uko kumenge kusana kwa mwekumati mwote nala
Tino tenda kutima kwanisa kuvanesu mchurongwa chedu cha nasi inindini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri mchurongwa cha nasi
Mugwara mangwana kupatikita kodiswa rande ni kupatikumele mwati uko kumenge kusana kwa mwekumati mwote nala munangagwa kuti vapembere vafarire maproject aiitwa mukati meprovinsi yematinoti edevolution
gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi bato rezano pf richiita musangano kungai mangwana
aiwa kumarondera kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muve neshanduko inounza budiriro munyika muve neshanduko inounza mufaro saka tiri muno marondera
bato retriple c richange riri kunhandare yerudhaka kumarondera Sangano revaongorori vesarudzo European Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi. Vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kumatunhu akasiyana-siyana. Bato rezano PF rakananga kungai kumatebeleland north uko riri kutarisirwa kuti mutungamiri webato iri vamunangagwa vachange variko vachitaura nevatsigiri vavo. Bato retriple C rinoti rinotungamirirwa nava Nelson Chamisa richange ririwo kunhandare yerudhaka kumarondera. Tatanga nekunzwa urongwa wezano PF kune vakafanobata chigaro chemukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vafarai muroiwa marapira.
Isusu sezano PF takarongeka takagadzirira takatononokerwa nemusi wa 23 August kuti usvike kuunganidza kwatiri kuita masapota edu nevanotitsigira tava kutopembera nekuti isu sezano PF tirikutoona kuti zviri pachena kuti vamunangagwa nekuda kwemabasa avaita pakusimudzira ikonomi kungava kumanufacturing mining kana agriculture zviri kuratidza kuti vatora Zimbabwe kuisimudza pane chimwe chinhano chekunaka zvekuti isu tiri kuita marani ekupembera tichiziva kuti musi wa 23 August mhomho zhinji yeZimbabwe inenge ichivhotera vamunangagwa.
Tiri kunzwa kuti musi wesvondo ibatai kumateveleland uku chakamirawo sei chirongwa ichocho?
Muzuva ramangwana ndopatiri kuita provincial rani yedu yekumateveleland north uko tinenge tichisanganisa vanhu vekumati north navamunangagwa kuti vapembere vafarire maproject aiitwa mukati meprovinsi yemati north edevolution ari kuratidza kuti vapresidenti vamunangagwa havana nzvimbo imwe chete yavari kuvaka vari kuti each and every place kana tingati nzvimbo yega yega iri kufanga kuti iwanike ine chairi kugadzirirwa nehurumende inovakwa iyo nebato rezano PF.
Mamuri kufambawo munyaya dzemhirizhonga dzakamira sei?
Mhirizhonga mukati mekuraramisana nekurarama vanhu vachisangana hamushaiko kukonana nevamwe vasati vakuziva nzira dzekuti mukukonana tinofanirwa kuwirirana uye munhu nomunhu unokufanisa kuti aite chaanoda. Ndosaka nemuchiona kuti panoita nyaya yekuti kuvaita weTriple C akuwadza weZanu PF paitawo weZanu PF akuwadza weTriple C asi shoko rakataurwa namamunangagwa nderekuti ivo mutungamiri weZimbabwe yose ivo vari kukurudzira kuti ngapave norunyararo saka tinokurudzira vana veruzimbabwe kuti ngatirambei tine runyararo nekuti ano maelection takamatarisa tichimira pachokwadi hakuna mhirizhonga.
Vakafano bata chigaro chemukuru weze kufambiswa kwe mashoko. Mupatore Zanu PF vafarai Muroiwa Marapira vange vare parunare kuharare. Tanzwao kune mukuru weze kurongwa kwe misangano kubatore Triple C va Amos Chibaya.
Ndizori kumaro ndere kwati kuronga Star Rally ichavungana muriose yemachonalindi East kuita mangwana kuridaka stadium.
Maridzo iri kuti kudii mazuva ano tatarisana nesarudzo kuri sei kumarondera kwamuri kuronga kuita musangano.
Aiwa kumarondera kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro munyika muyo neshanduko inounza mufaro saka tiri muno marondera maturu gadzirira kuti vachazenga vapresidenti wenyika Zimbabwe kutanga musi wa 24 August baba vachamisa vazotaura nevana vemash east nevana vemarondera kuti ndezvipi zvavakarongera mhuri yezimbabwe kutanga musi wa 24 August apo pavanonge vapresidenti wenyika.
Mapurisa tinombonzwa kuti vanombopota vachirambidza mimwe misangano uku zvakarongeka here?
Mapurisa vakati pamvumo yotinge tichiita musangano wedu kurudaka stadium mangwana muno mumarondera. Saka hai mvumo kumapurisa kaiwana chandingangoita panguva ino mukoma Evans ndechekuti mhuri yese yemash east ngavauye vese vakarova yelo vazosangana naavo vachanga vapurezidenti wenyika yezimbabwe baba vachamisa kutanga musi wa 24 August.
Tinombonzwa kuti kunomboitikawo mhirizhonga muri kukambeiniwa navanhumu mazuva ano zvakadiiwo kwamuri kufamba uku.
Munongoziva kuti kana dhongi richinge roda kufa ukasvika padhuze naro rokuna kukava ukafa anonzi malast kicks of a dying horse. Zanu haigoni kungosiya chigaro vanotombotsatsarikwa chitsatsarika zvemhirizhonga ndo zvoga zvavanongoita asi vanhu kumisha nokuda kwebhulumango bhulumango approach vanongoti haiwa kana ari magende ezanu tinopfeka kana zviri nyaya dzeslogan ezanu tinongoita asi kana kwava kuzonovhota tinovhotera vachamisa zvechokwadi vanhu vari kuvhundidzira asi tiri kurudzira vatsigiri vedu vose nyika yose kuti haiwa musandoitwa nezanu kuvakatipfeka matende avo mongopfeka asi musi wokuzondovhota vanonovhotera baba vachamisa musi wa 23 August.
Avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemisangano mubato reTriple C vaAmos Chibaya vange vari parunare kumarondera neStudio 7. Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau nhasi muHarare, mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi amai Beat Martin Ruzowish vati ongorori nyaya dziri mumatare dzakakosha kugaro ravo ravachabudisa mushure mesarudzo dzeZimbabwe.
And we are following all aspects of that process.
Tokuteverera zvese zvesarudzo kusanganisira nyaya dziri mumatare. Tanga tiri kutoenda kumatare kwanga kuchinzvika nyaya idzi tichinyatsoongorora zviri kuitika kumatare. Tichiteverera kusvikira nyaya idzi dzapera kumatare. Tichanyatsotarisa nyaya idzi nemitongo ichapiwa nekuti yakakosha paongororo yedu yesarudzo.
Vawedzerwo vachiti Zimbabwe inofanirwa kuzadzikisa zvisungo zvejekerere zvayakapikira mukuita sarudzo. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vaIgnatius Sadziwa vachitungamirira sangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vati zvakakosha kuti vaongorore nyaya dziri kumatare sezvo dzichiratidza kuti sarudzo dzeZimbabwe dzafambiswa sei.
Ndofunga nyaya yanyanya kukonzeresa kuti tisvike pachidanho ichi inyaya yenyaya dziri kumatare. Edzimhosva nyaya dzesarudzo makaona imi mazuva mashoma pera enyaya dzemamp eTCC gumi nevaviri vaya vakazonzi havachakwanisi kumira munyaya dzesarudzo. Zvakarewo kune nyaya dzakawandawanda dzazara kumakotsi kweduko maererano nemakandidhetes amwe ari kupinda ari maviri maviri. Saka iyoyo inyaya inonyanya kushungurudza, inyaya isingazoiti zvakanaka kuti sarudzo dzinge dzichiitika nekuti pasara mazuva mashomana kuti tipagadzirwe maballot papers. Saka inyaya inotomisa mabasa ezeki kuti asafambe zvakanaka.
Vasadziwa vatiwo kunyange hazvo European Union iri munyika dambudziko ndere kuti magwara avanobudisa mumashure mesarudzo ana zvaanonyanyobatsira nyika.
Maripoti anobudiswa nemaobserver missions aya haanyanyi kuzo vane zvaanochinja zvakanyanya nekuti tane nguva zhinji isusu tichingoona panopera sarudzo pachizobudiswa zviga zvinganzi zvinofanira kunge zvichiitika asi hazviitiki kana muchiri kurangarira European Union ine zviga zvayakabudisa zvakawanda kwazvo pasarudzo dza2018 zvichinzi zvinofanira kunge zvichitevedzwa asi zvizhinji zvacho ratingatoti 80% kana tichiongorora hazvina kunge zvichizadza
vaongorori vesarudzo veEU vanoongorora kwenguva yakareba vakatotanga kuongorora sarudzo vachiti chinangwa chavo ndechekuti panozoitwa sarudzo munyika munge mava nevaongorori 150 nyika 21 dziri muEU dziri kushandawo neCanada Norway neSwitzerland mukuongorora sarudzo dzeZimbabwe muna 2002 Zimbabwe yakadzinga mukuru wevaongorori vesarudzo veEU vaPierre Skori vekuSweden vachinzi vainge vazvidza Zimbabwe izvi zvakapawo kuti EU izotemera vamwe vatungamiriri vehurumende zvirango mushure mekuburitsa vaongorori vayo vainge vasara Zimbabwe yakakoka nyika 64 uye masangano akazvimirira oga kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu idzi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Hurumende yeAmerica iri kuyambira mauto nevanopfurikidza mwero vakapidigura hurumende yekuNiger kuti rubatsiro runosipiwa nyika iyi neAmerica ruchamiswa kana vakasaburitsa vaive mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoumi muusungwa nekuvadzorera pachinzvimbo chavo semutungamiri wenyika. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro kumusangano nevatori venhau vari kuAustralia kwavari kushanya. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Patience Chimombe vanova ivo nekambani inogadzira maearing manecklace nezvimwewo vachishandisa zvinhu zvakasiyana siyana muno muAmerica kambani inonzi House of Stone
House of Stone Creations tinogadzira magifts ari African inspired since coming here ndaita gama gifts ekupa shamwari ekupa hama mabirthday gifts nechichi asi handina kuona zvinhu zvinoaita identify nekwandinobva saka I started making on my own gifts ndinofarira maearing so I started making my earring emukadzi I designed this myself mukadzi akasunga dhuku
makafunga sei kuti mutange bhizimusi iri semudzimai imo mumwe muAmerica zvaasina kuoma iri
zvinga zvakaoma asi kuti ndagara ndiri munhu anofarira ndinoti ndinofarira kubika ndinofarira kugadzira gadzira tunhu saka ndinogadzira tunhu twakawanda kusvika ndaona kuti vanhu zvinhu zvandiri kugadzira izvi vanozvifarira
dzingongwa ndaipa murume wangu kuti aende nazvo kubasa kana kunopa shamwari uye ndine shamwari yangu late pamabirthday kana kuti pamaparty ndomugadzira zvinhu akati ah kuwadi watengesa zvinhu zvako izvi because zvinhu zvako zvakanaka ndomatangira ndakaita kuti ah regai ndigadze ndopandakatanga kudesigna zvakati wandei wandei
pari zvino tinoona kuti mune zvimwe zvinenge zviine mutupo kunozvifambisa sei
chimwe chendakaona sesu maafricans tinoidentify stereki nemitupo yedu kunyanya varume isu nesu yedu vakadzi asi varume kunyanya saka ndakaona chiri chinhu chakanaka uye chiri chinofadza kuti uri munyika yevatorwa yatiri iyi kuti ukaona chinhu chinoti iwe chinotaura zita rako chinotaura mutupo wako you identify and you feel closer to home saka zvakatanga pandakaga dzira murume wangu anoiranisha saka inga ripetei rake ndobva ndati ah ndinomuitirei something chiri different pane kuenda ndonotenga keke kana unotenga doro something chaanokwanisa kukanganwa saka ndakamugadzira wallet ndobva ndanyatsodetemba nemutupo ndikanyora zita rake nemutupo wake ndikati maita mhizha maita shava ndichienda ndomatangira ndakaita kugadzira ndinoita pamamaterials akasiyana tinogona kuita papuranga ndinogona kuita pamawallet ndinogona kuita paledza zvakangosiyana-siyana saka munhu anongondipa mutupo wake nemadetembero aanoda kuti adetembwe toisa ipapa patoto personalize as a gift kana kuti yake iye pachake zvaanenge achida kuita
vakatambira sei baba pamakavapa gift
vakafara zvekuti nhasi uno wangu ari kutarira mumwe munhu angauya kuzotenga akati iye anzi uku ndokunonzi kufisha because ndoti ndikavhura wallet yangu kudai wanike wallet yakanyorwa zita rangu yakadetembwa mutupo anzi ndobva ndatokana yanga iri $5 ndakutopa iri 100 kana 200 hanzi uku ndokunonzi kufisha kwavandiitira uku saka vakaifarira zvekuti ende nhasonga kutotaurwa vamwe kuti ukadaro kumurume wako unenge wamugonyera
tiri kuona zvakare mune zvikwanisiro izvi zvinoshandiswa pamabhaibheri zvinofamba sei
aya makavha ekuisa pamabhaibheri saka chandakafunga ndakafunga kuti futi pamabirthday vanhu vanoda zvinhu zvinoidentifya navo futi handiiti yekuprinta ndinoita yekuengrave so zvandinoita ndinotora bible vhesi yako kana zita rako tonyora zita rako saka iyi yatinayo yakanyorwa kunzi ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza nakristu anondisimbisa ivhesi iri muna vafiripi 4:13 saka zvinhu zvakadaro anenge ari mapresence for your fellow african colleagues whether ndewekunigeria wekuzimbabwe wekupi tinogona kungonyora nechirudzi chavo ichocho kana nechishona kachindeveni or whatever even a drawing or even a picture yaunoda iweyo yaunofarira we can also do that
tinoona zvakare kuti muri kuita zvekubika chimukuyu
ehe chimukuyu kubva zvandakabva kumusha ndaiita chekusuwa chimukuyu nebrufos
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu chamunogaropiwa svondo rega rega najonga kandemiri westudio 7 nhasi muchachipiwa neni tiine hurukuro namuzvare Marian Muchatikwa avo vanoti vanorarama nebasa rekutengesa bonde vari kuHarare ngatinzwei vachitsanangura
gemu chatiri kutaura nezvacho ichi ini ndiri kupinda pakuti ini ndomararamiro angu ndinorarama nekutengesa bonde
imi basa iri rekutengesa bonde makaritanga riini
basa rekutengesa bonde ndakatanga muna 2000
saka veukama vakatambiranawo nazvo sei pamakazvitanga
veukama vakamboita sekakundiramba nekundirasa nekuti vakaona kunge basa randakuita rinoshoresa mhuri asi inini ndakaramba ndakangomira semunhu kana vaindiramba panguva yacho iyoyo asi vakazoguma vakundida.
Ngatitariseiwo kuti imi chakakusundai kuti mutini ndobasa randakuita iri chii?
Inyaya yekufirwa nemurume nekuzoshayawo hama ingagone kukubatsira. Zvakare ndakanga ndine vana vaida kuenda kuchikoro, vaida kudya, iniwo pachezvangu ndaida kugeza, ndaida kudya, ndaida kurarama.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi? Tinonzwa zvakawanda wanda.
Matambudziko edu mukutengesa bonde mamwe chete ndizvo zvimwe chete zvekuti unogona kuti dzimwe nguva wakamira pamushikashika uri kutsvagawo mari pane munhu anokutora kuenda newe wonorara newe obva kuti handisi kukubhadhara wakazviodha kupi. Chechipiri, vemutemo chaivo chaivo vanofanira kunge vachitidzivirira, akakuwana uri ipapo anoti wasungu oenda newe ota kuti ndikurege ndipe bonde. Zvakawanda zvatinosangana nazvo kumukubatwa chibharo hatichatotauri because handigona kutonomhangaro ndabatwa chibharo ndinge nchinzi wazombobatwa wakapfeka sei nekuti nguva zhinji manheru tinenge takapfeka kunge kakushama.
Ko pamutemo apa pamire sei? Tinonzwa vamwe vachiti hazvitenderwi, vamwe vachiti zvinosungisa, zvakamira sei?
Iko zvinotazoita ukama nemapurisa. Kareko taisungwa taiendeswa tichinzi loitering tichinzi chichi, asi iko zvino takazogadzira ukama hwatakagadzira nemapurisa vakukwanisawo kutiwo ndikasvika ndichigona kuti ndabva uko ndandichimhanyiswa nemunhu kana ndabatwa chibharo nemunhu kana kuti ndadii. Aiwa, iko zvino vanokwanisa kundivhurira doketi, asi kareko taitonzi bvai para pamahure chichichi. Asi iko zvino nemaorganizations akugona kungoti miririrawo takwanisa kuvhura madoketi vanhu vakukwanisa kusungwa.
Saka iro bonde iri rinenge richimbodhura zvakadiko? Zvinotengeswa sei kwamunozvitengesa uko?
Bonde zvaro rine maprizes ndochokwadi. Iye zvinone kuti hatina, nyika yedu yakaoma kuna ane mari. Tiri kutiwo short time $5 ukawanawo naiti ye 15 unenge wapinda. $10 iwayo ndo manaiti nema 15 ukazowanawo mhene chaiwo nenguva songotiwo imhene ndiye angatoburitsa 20 asi mapurisi edu ndiwayo short time 5 pamwe 5 yacho haibude $3 $2.
Saka varikowo here vanotoroorwa vari mubasa irori votonzi vaenda kushifti vanodzoka?
Zvekutoroorwa tichimirirawo varume vedu vachibva kubasa tichitopiwawo mari tichiverengawo sevamwe vakadzi vari mudzimba tinotozvida, asi kuti hatitozivi kuti ndofunga inini ndinogara nchimbotaura kuti ndofunga inini ndakatukwa bhozi haumbomuwane munhu anoti ndakuda kugara newe mumba. Vanhu vanenge vachingotiwo shotime imari ungotiwo 5 motoita zve5 anenge atiwo 90 imari ndotiwo 10-15 tongoitawo zve15.
Nditarisewo kuti kunze uko kune zvirwere zvepabonde zvakawanda, imi muri kunzvengana nazvo sei mubasa iri?
Nyaya dzezvirwere zvepabonde hatingati isi tiri kunzvengana nazvo sematauriro amaita kuti muri kunzvengana nazvo sei. Kwete, hatisi kunzvengana nazvo. Bonde tinoda kutoti riitwe rakadzivirira nekuti makondomu tinomawana isu kumaorganizations tinomapiwa mahara, asi unotobvarurirwa kondomu iroro.
Ndezvipi zvavanokubatsirai nazvo vemasangano ava?
Mubvunzo wenyu ndaufarira. Kune organization iriko inonzi Sesha. Sesha ikliniki inozotibatsira kana tichinge tasangana nedambudziko rekubatwa chibharo, dambudziko rekunge ndakurwara neSTI, dambudziko rekuti ndatestwa ndaita positive. Ivavo ndimama, ichocho chimama chedu manje chinotibatsira zvekutoti izvezvi ndikatoti ndiri kurwara ndinongomuka ndakananga kusesha. Aiwa, vakatisiya navanhu vavo. Aiwa, zvinhu zvacho zveikoko zvakarongeka. Ukaendako kusesha uchichema, vanotaura newe vokubatsira, vokuudza kuti unofanira kubatsirika wakadai. Izvezvi uri kurwara, rega tikurape, asi uchibva pano chibatsirika wakadai.
Kone chimanje manje chizvino zvino chaveko ichi, tinonzwa kuti kwanewo varume vanotsvagawo vamwe varume, madzimai anotsvagawo mamwe madzimai, munombosanganawo navo here mubasa renyu iri?
Vechirume vanotengesera vamwe varume. Tiri kungoita kunzwa kuti variko bhati havauye pamushikashika wedu watinomira isusu havauye, asi kune vakadziwo vanotouyawo vanodawo vamwe vakadzi. Asi munongozvizivawo kuti isusuwo zvedu takangorerwawo kuchivanhu. Izvozvo hatingateereri, toda kuti ibva pano.
Aiwa, tataura nyaya dzakawanda vanzvadzi tichi.
Kune vari kuda kutobuda mudzimba kana kuti vari kuda kungotanga kupinda musex work. Chinorema chimuti ichi, chinorema. Musatiyemure zvenyu. Matambudziko atinosangana nawo handitode kutarisira kuti mwana wangu agosanganawo nawo.
Thank you. Aiwa vatereri mange makateerera kuna muzvare Marian Muchatikwa avo vanorarama nebasa rekutengesa bonde vange vari parunare neStudio 7 vari kuHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo Jonga Kandemiri achakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu.
Kwata ichi nasi, charwa 4852 ne Fiji, Cape Town Convention Center.
Di Michael Kariati angave kutipa nau dzirikuitika mune zvemitambo. Musoro wenhau pamitambo iyi uchiti chikwata chenhabvu yemadzimai cheZimbabwe chave pedyo nekubuda mumakundano e2023 Netball World Cup zvichitevera kurowa zvekare kwachaitwa nhasi. Tidzokere kuna Michael Kariati atipe nyaya yacho zvizere.
Chekwata ichi nhasi charwa 4852 neFiji Cape Town Convention Center zuva rimwe chete chichangobva kurowa 86-37 neAustralia. Zimbabwe ndiyo yega isina kana point mugungano iri zvichitevera kurohwa kwaitwa Tonga 85-38 neAustralia mune mumwe mutambo weGroup A. Australia yave nemapoints mana, Tonga neFiji dzine mapoints maviri, Zimbabwe iri pasi pasi isina kana point. Zimbabwe inofanira kurova Tonga mangwana yovimbawo kuti Fiji inorohwa neAustralia kuti Ma James arambe aine mukana wekuendera mberi nemakundano akakosha aya. Mutsigiri wechikwata ichi vaSpencer Mutsago vanoti pamira Zimbabwe apa pari zvino pakaoma.
Panenge padishati kuma James vedu ava. Noti izvozvi it's a must win game ravari kutamba neTonga rokupesera. Noasi tarohwa neFiji. Izo zvinoitira kuti isusu kuti hatina mapoints. Saka panamba 3 tokona kutadza kuti kukwana. Saka zvo tofanira kuti utohwina nei neTonga tonamatawo kuti Fiji icharwa nei neAustralia.
Mune mumwe mutambo watambwa mangwanani anhasi zvekare, Jamaica yarwa Wales 75-40. Mune mamwe makundano eWorld Cup ari kuitwa enhabvu yevanhukadzi, Sweden yazvambura Italy 5-0, France yakundawo Brazil 2-1. Chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana mangwanani apo iri kusangana neSouth Korea. Musi uyo Germany iri kusangana neColombia. Muteveri wemutambo uyu vakudzaibere vanoti kunyange zvikaita sei mukombe World Cup uyu uri kuenda kuAmerica kana kuGermany. Totarisa makundano eCasolaga Premier Soccer League. FC Platinum iyo ine mukombe weCasolaga Premier Soccer League iyi nhasi yarwa pamusha payo muMandava Stadium 2-1 neSheshamm iyo iri kurwira kuramba iri mupremiership. Chicken Inn 2, Wange 1. Manika Diamonds 3, Blue Chips 1. ZPC Kariba 1, Cranbourne Bullets 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Totenda Michael. Totarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano nevatsigiri vavo rekutsvaga vachavavhotera musarudzo mumatunhu akasiyana-siyana. Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Chikwata chenhabvu yemadzimai cheZimbabwe chave pedo nekubuda mumakundano aya e2023 Netball World Cup zvichitevera kurohwa kwayaitwa zvakare nhasi. Tabve tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Azeninga ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah achikupai nau nerurimirwe isindevele.